mizangano yatimbi ndo ku mita no kufamiliarize nama ine civic society organizations savano ase government yetu vazvapinda mota izingangotora opportunity yekuti amite ne civil society vachionesana how the civil society works.
Adaidzira musangano uyu ndiani?
Ndivo vakainvita musangano uyu but isusu so civil society takanga tagara tatobhuka kuti toda kunoona minister yemaprovincial affairs kuti tibrief and tigare taziva kuti toshanda sei. Saka I think it was a two-way process yeengagement yatanga tagara tiinayo.
Tiri kuona kuti vaimbova gavhuna mumasvingo umu vakambomisa mamwe masangano akazvimirira oga anopfuura makumi maviri nemapfumbamwe. Hamusi kutyirawo here kuti zvinhu zvakadai zvinogona kuzoitika mune ramangwana?
Isu hatisi kuzvityira nokuti hapana kana any threat yati yavapo and the invitation yacho yakanzi vari kuda kusangana kuvaone namaNGOs. Saka isitongona like a normal process yokuti tigone kuzoshanda pamwe chete sama civil society organization ne government iripo.